Umwe mugari wemubhuku rekwaGonzoma kwaMutambara, Muzare Linet Makweru, vanoti huni dzavakunetsa kuwana munzvimbo yavo nekuti miti yaive mumakomo avo yapera kutemwa.
Huni dzinonetsa. Hongu tinototenga huni. Huni tinototenga. Dzinotonetsa, tinotoshupika kutoti kutotsvake huni kwachona. Kugomo kwacho hakusina huni dzacho futi. Tinotoshandisa matsotso stovhu.
Dambudziko rakatarisana naMuzare Makweru. Idambudziko rakatarisanawo nevanhu vakawanda mumatunhu emunyika. Mumwe mugari wemubhuku rekwaGonzoma maMutambara, vamudzirikadzi Rusau, vanoti sezvo huni rava dambudziko guru uye vanhu vachirambidzwa kutema miti mishoma yasara, ivo nevamwe vagari vava kushandisa tsotso stovhu kana kuti chitofu chetsotso senzira yekuedza kukunda dambudziko rekushomeka kwehuni.
Achabvuma kutema pesi pesi. Mutemo unoramba kundotema pesi pesi huni dzacho dzose. Kune tsotso stovhu. Yekuti tsotso stovhu dzakandooma idzi vopfekera.
Vanoshanda mubazi rekuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda reEnvironmental Management Agency, Muzare Joyce Chapungu, vanoti ichokwadi kuti dambudziko rehuni rava kuvhiringa vanhu vakawanda nekuti vanhu havasi kubvumidzwa kutema miti mishoma yasara. Muzare Chapungu vanoti hurumende yakatora danho iri senzira yekuchengetedza miti iri kuparadzwa mumatunhu akawanda nevanhu vanenge vachida huni.
Dambudziko rekushaikwa kwehuni ndorikisai dambudziko guru kwazvo iriri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji vekumamisha. Asi chatinoda kukurudzira ndechekuti huni handidzo dzega dzinogona kushandiswa. Tinogona kushandisawo zvimwe zvakafanana kana negasi chairo.
Mutauriri weZimbabwe Environmental Law Association vabatanai mutasa vanoti veruzhinji vanofanira kuita chirwirangwe kudzivirira masango emunhara unda dzavari kubva mukuparadzwa nevanotsvaka huni zviri kunze kwemutemo.
Vanhu vanogona zvekare kubatana kurwisa kubiwa kana kutemwa kwemiti zvisiri pamutemo vachibatsirana nevatungamiri vavo. Kune dzimwe nzvimbo ndinonzwa kuti muti hautemerwi huni, asi vanhu vanogona kutora mapazi chete kuti vabatsirikane.
Environmental Management Agency inoti nyika yakarasikirwa nemahekita emasango anodarika zviuru mazana matatu kubva muna 2000 kusvika 2010. Senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwemiti nemasango, hurumende yakadzika mitemo inotsunga vanhu vanotema miti zvisiri pamutemo, uye anobatwa nemhosva yakadai anofaindiswa mari inogona kusvika madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica. Sangano reFood and Agricultural Organization rinoti Zimbabwe ine masango anosvika zvikamu makumi mana kubva muzana, uye yarasikirwa nemasango anosvika 238 kHz kubva muna 2001 kusvika 2023. Zviri kuparadza masango zvakanyanya zvinosanganisira kurimwa kwefodya, mabasa ezvicherwa pamwe nekutemwa kwemiti ichishandiswa sehuni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.